manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gunyana 25/2024 makatirira ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City, ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yotarisirwa kutaura nhasi kumusangano weUnited Nations General Assembly. Mutungamiri wenyika opa madzishe zvikakarara zvemotokari. Nengo yeparamende yebato rinopikisa Residents Coalition for Change vaHepimo Chidziva vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekubata chibharo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vari kutarisirwa manheru ano kutaura pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly kuNew York vakamirira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vamunangagwa kekutanga kubva zvavatanga kutungamira nyika muna 2017 vakati vakabatikana nebasa nekudaro havana kuenda kumusangano weUnited Nations uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi nezviri kutarisirwawo kuti zvichataurwa navashava tabata mutori wedu wenhau Taboka Ncube ari kuNew York.
Tatasira kuti vashava vachataura manheru ano hapasapanyatsozivi kana kuti vachataura nguvai asi ndivo vachange vari vekupedzisira kutaura muzuva ranhasi pavatungamiri vachataura.
Sei vari kutaura pekupedzisira?
Chaita kuti vachinje nguva yavo inyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukwanisa kuti vauye kumusangano uyu. Saka United Nations inokoshesa vatungamiri zvekuti inobayati kana mutungamiri wenyika asipo nguva dzekutaura kwenyika iyoyo dzinogona kuchinjwa kuti munhu anenge akamirira mutungamiri wenyika iyoyo asatangire vamwe vatungamiri vedzimwe nyika kutaura.
Ndezvipi zviri kutarisirwa kuti zvichataurwawo navashava nhasi?
Vashava vari kutarisirwa kuti vangabata nyaya yezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe chete nevamwe vanhu nemakambani emuZimbabwe. Uyezve vakarutsadzirwa kuti vangazobatawo nenyaya yekuti Africa inge ichipinda muUnited Nations Security Council sezvo iri nyaya yavava nenguva vachikurudzira kuti inge ichiitwa.
Ndevapi vamwe vatungamiri vataurawo nhasi?
Vamwe vatungamiri vataura nhasi pane mutungamiri wekuUkraine uko kune hondo tinoziva vakawanda vari kutevera nyaya yeUkraine neRussia vaZelensky. Vamwewo vataura vanosanganisirawo mutungamiri wekuNamibia vachangobva kutaura uyezve nemutungamiri wekuDemocratic Republic of Congo ndivo vachangobvawo kutaura vaFelix Tshisekedi pakati pevamwe vatungamiriri vanobva kunyika dzakasiyana siyana.
Mutori wedu wenhau weStudio 7 Taboka Ncube ari parunare kuNew York. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vapa madzishe zvikakarara zvemotokari makumi mapfumbamwe dzerudzi rweIsuzu. Danho iri rashorwa zvikuru nevakawanda vachiti nyika haichazive zvakakosha nezvisina. Acosta Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muHarare pachiitiko chekupa madzishe motikari, vamunangagwa vati hurumende yavo ine gwarara yakatara rinotarisa kugara zvakanaka kwemadzishe zvinosanganisira kuwana motikari dzekufambisa, kuisirwa magetsi nemvura pamisha yavo nezvimwewo, izvo zvichaita kuti basa remadzishe rive nyore.
The facility ensures that the chiefs can carry out.
Motokari idzi dzichaita kuti madzishe aite basa rao nemazvo uye pasina zvinovhiringidza. Hurumende yangu icharamba ichiita zvakaita seizvi kusimudzira magariro akanaka emadzimambo edu.
Asi vanoona nezvekufambiswa kwamashoko mune chimwe chikwata cheCitizens Coalition for Change vaDarlington Chigumbu, vashora zvikuru hurumende yavamunangagwa vachiti haichazive zvakakosha nezvisina kuvana veZimbabwe. Vatiwo nzara iri munyika ndicho chinhu chinofanira kutarisiswa nehurumende yombomisa zvokugoverana motikari panguva iyo vanhu vari kutambura.
Ndinoona sekuti takutira dambudziko senyika when it comes kunyaya yatingati pachirungu prioritization. Mutaona tirinogore renzara, hatigoni kuramba tichingoti gore rega rega here tiri kungopa machief motikari. Iyo vanhu vari kufane nzara, hamugone kuti mumba vana vari kufane nzara baba tunotenga zvavo sutu. Aiwa, hazvigone kudaro.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mudzidzisi Patswana University kuSouth Africa muzvinafundo Gift Mugano vatiwo zvaitwa nehurumende zvichawedzera ronda panyaya dzeupfumi kunyanya kupera kwemari yekunze iyo yavanoti yakakosha zvikuru kuti nyika isumudzire upfumi hwayo.
Mari iyo iyi inozokonzesa kusadzikama kwemitengo munyika, kusadzikama kweupfumi hwenyika. Tozoona rate yakuita chamuramba mhuru, ndo zvinochiitika nekuti mota idzi dzinoda shandisa foreign currency kudzitengwe. Tarana chipedza foreign currency iri munyika, ma US dollar aya chitenga chi dzimotokari. Medzisiro tosara tisina forex yakawanda, rate yakutiza.
Vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vati vamunangagwa vari kutenga rutsigiro kumadzimambo nekuvapa dzimotikari.
Saka izvo zvaitika izvi tinogona kuzvitora kuti mutungamiri wenyika ari kutenga rutsigiro, asi ari kutenga rutsigiro rachishandisa madzimambo. Bhozi madzimambo nenyaya yekuti vane simba rekutonga matunhu avo vanoteererwa nenyaya dzetsika nemagariro dzedu, ndo vachataura vachizadzisa zvishuviro zvemukuru wenyika kune vanhu vese vakasiyana-siyana.
Asi mumwe wemadzishapi wamotikari nhasi vaNelson Murandu vekumasvingo kana kuti Mambo neMauzhe vaudza Studio 7 kuti hapana bato rinogona kuvatenga nokuti ndivo varidzi venyika.
Isu tagara madzimambo, hatina zvokuti tinonzi tingatengwa nokuti nyika yagara ndedu. Isati votegwi, hatina zvatombodzi kwai tinopinda panyaya dzepolitics nokuti nevekadayangwa kukava opposition uri mujurisdiction yangu unongova munhu ari pasi poutungamiri hwangu.
Mambo Andrew Bvute vekumberengwa vatiwo motikari idzi dzinoshanda basa rakaita sekutakura varwere kuvaendesa kuzvipatara sezvo kumaruwa kusina motikari dzinotakura varwere.
Ini ndatakura vanhu vachiponera mumota yangu vanogwadziwa nematumbu tichienda navo kumakliniki kuzvipatara free of charge, handivabhadharisi. Vanogwara zvikuru ndiro basa redzimota idzodzidzi. Vagwere vanogwara kumamisha maambulensi akurumidzi samambo ndidzo mota dzinotoita samaambulensi.
Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vakaudza paramende masvondo mashoma apfuura kuti mari inosvika mamiriyoni 16 emadhora ekuamerica akashandiswa kutenga motokari dzemadzishe haina kunge iri mubhajeti regore rino. Asi vamunangagwa vati madzishe anofanira kutengerwa motokari pamakore mashanu ega ega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Veruzhinji munyika vanoti kupera simba kwemari yeZimbabwe gold kana kuti zig kuri kuita kuti upenyu huvaomere sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru uko mioro yavo isiri kuwedzerwa. Izvi zviriku viringidzawo vemabhizimisi avo varikuti vanogona kuvhara kana hurumende ikasagadzirisa zvino. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Mazuva ano zvitoro zvizhinji munyika zvichatambira mari yezegi, uye zvitoro zvishoma zvichiri kutambira mari iyi zviri kukwidza mitengo yezvinhu zvakanyanyisa. Izvo zviri kupa kuti vanhu vakawanda vatadze kutenga zvinhu muzvitoro izvi. Kunyange zviri pachena kuti mari yezegi iri kupera simba pamisika yeveruzhinji, bhanga guru renyika riri kuramba rakatsika madziro richiti dhora rekuAmerica rinotengwa nemazegi 13 nezviga zvipfumbamwe, asi pamukoto richitengwa nemazegi kudarika zvakapetwa kaviri pamutengo uri pamutemo. Mumwe mushandi anotambira zegi, amai Eva Nice Moyo, vanoti izvi zvavaomesera sezvo mari yavo yave kutenga zvinhu zvishoma.
Because pamwe pachona vazhinji tiri kutambira mari iri mumazigi machona. Kana waenda kusupermarket sanga kunana OK, unosvika price ichinzi iri kudiscountwa kana munhu achitenga nema US dollar, but kana achitenga nemazigi inenge yakakwira.
Dambudziko rakatarisana naamai Moyo idambudziko rakatarisana nemamiriyoni evanhu munyika vari kuti vari kuomerwa neupenyu sezvo mari yakaunzwa nehurumende iri kupera simba nguva dzose. Izvo zviri kuita kuti mitengo yezvinhu ivadhurire. Munyori mukuru mune rimwe remasangano anomirira varayiridzi munyika reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, vaRaymond Majongwe, vaudza Studio 7 kuti kushaya simba kwezigi kwaisa vashandi pakaoma.
Zvonetsa vashandi vakawanda ndezvekuti tochema kupi, tochema kuhurumende here? Tikaita zvokuno demonstrera tinofungwa tinorohwa. Totengwa kuna Mwari here nekuti Mwari mhinduro yacho inotora nguva isati yauya?
Munyori mukuru musangano runomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaJapet Moyo vaudzawo Studio 7 kuti dambudziko raitika munyika nderekuti hapana kuwirirana munyika pakati pemashandisirwo ezi.
Zvazvinoreva manje ndezvekuti kana solution yacho hatigona because vame vari kuti hapana chakashata, vame vari kuti zvinhu zvanyangara.
Mukuru werimwe sangano runomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaInnocent Tapiwa Marimo vanoti vakatoomerwawo nezviri kuitika munyaya dzemari yemunyika.
Kwidza watiri kuita mitengo yemagoods nemaservice hatisi kuwana profit from pazviri, asi kukwidza mitengo kuti tikwanisewo kusurvive. Mukatarisa izvezvi kumhanyisa kwatinoita mabhizimusi edu, magetsi ari kutonetsa ende tinenge tichida mari dzakawanda wanda USD yekutenga fuel.
Gurukota rinova nezvemaindastry nemabhizimisi vaMangaliso Ndlovu vaudza Studio 7 kuti havasati vaona gwaro rakanyorwa neRISET. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna gavhuna webhanga guru renyika Dr John Mushayavanhu, asi vachinyora mubepanhau reThe Sunday Mail Dr Mushayavanhu vakazivisa kuti vachatora matanho akawanda ekudzikamisa zegi. Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi zvakare varichipanga mazano webhanga guru renyika vaPersistence Kwanyanya vaudza Studio 7 kuti Monetary Policy Committee RBZ ichasangana nechishanu ichipangana mazano pamusoro pedambudziko rokupera simba kwezigi.
Chabuda musi wechishanu watakatarisana nawo pachigarwa dare iroro reMonetary Policy Committee. Tazogara dare reMonetary Policy Committee tinotarisira kuti haakuzonosvika kumuvhuro tenge taakutoziva kuti chichaitika.
Rakaparurwa zigi rakambotambirwa nevakawanda, asi rakatanga kushaya simba sezvo uremu hwaro hwange husiri kusanduka. Musi waparurwa zigi dhora rimwe chete rekuAmerica raitenga mazigi 13.56, asi nhasi range richitenga mazigi 13.98, pamukoto richitenga mazigi 30 kana kudarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mumiriri weGlenview North mudare reparamende vaHepmore Comrade Vondo Chidziva vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi. VaChidziva vanova nhengo yechikwata chebato rinopikisa Residents Coalition for Change chinotungamirwa navaWashington Ncube vari kupomerwa mhosva yekubata mwana ane makore 16 chibharo. Kuti tinzwe zvaitika mudare, tabata gweta remwana ari kunzi akabatwa chibharo uyu vaTakunda Jacob.
Vachidziva vakabatwa nezuro, so vakarara vari mukastodi yemapurisa, saka taenda navo kukoti nhasi initial refund. Tinova iye inge risesi yapere yekusvika pakoti kana vachinge vapesana nenyaya yekupomerwa. saka data process yebetting zvaonekwa kuti yakakodzera kudako saka mukodzi naena kuti kondaktanga atitangopiwa next month
vanzi vadzoke kudare riini chaizvo
saka next month tatapiwa October then iwe vachiziva vabva vamandwa incarcerated chireva izvo kuti vanoenda nevanhu vezpcs ndeko vanenge vakachengetwa ikoko
ko kana vachida kupuwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba vanoita sei
kana vachinge vaine chinangwa kana shungu dzekuda kuwana bail vanenge vakufanira kuti vaapply bail ravo kubva kuhighcourt
Gweta Vatakunda Jacob vari parunare muHarare. Vateereri kana muchida kuona nhau dzedu dzichangoburwa endai pa WhatsApp modzvinya pakanzi VOA Shona. Mubatana ni vamwe pama WhatsApp channel yedu ye VOA Shona. Apo pasirose riri kucherechedza viki rekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti climate change. Climate Action Week vakaremara munyika vanoti vari kusangana nematambudziko akawanda anobva mukushanduka kwemamiriro ekunze. Mutorerwe nhau Godfrey Mtimba anotipanya inotevera.
Vamwe vakaremara vanoti munguva inoyenzara yakakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze upenyu hwavo hwatonyanya kuoma. Mumwe wevakadai anogara mudhorobha remasvingo amai chetai munharaunda avo vasingaoni vanoti nzara iriko iyi yave kupa kuti vararame nekupema.
Ndimakore ano hatina chatiri kuwana saka tichitenderera mukati mamasango hatina chatiri kuwana mwanangu chingava chikafu hazvose kupfeka vana vechikoro tongozvionera ini mwanangu zvandiri kutoita izvezvi zvinondibetsera pachinambo chokugara pamba usina kana chokubata.
Vamwe vakaremara vanotiwo pakaita mafashamo emvura upenyu hwavo hunenge huri mujodzi sezvo vasingakwanisi kukurumidza kutiza zvinoita vamwe. Amai Gladys Maringire avo vakaremara uye vane vana vavo vanofamba nemauche vanoti munguva yekunaya vanenge vakatobatira hura mumaoko.
Iko zvinezvi muchaona panguva ino yekunaya kwemvura hatigoni kuvambuka mabridge kumbo zvidzimba kumusha uku zviri kutopinda mvura hazvina kana namadhoho asi moti munobetsera vakaremara vari kunayawa vari muzvidzimba izvozvo.
Muzvare Agnes Gurune anoshanda mubazi rezvedzidzo avo vane usope vanotiwo kunze kukapisisa zvinogona kukonzera kuti vaite chirwere chegomarara.
Saka tiri kungoti isusu sevanhu vane albinism zviri kutiremera zviri kutirwadza kuti tichashanda tiri muzuva zviri kutinetsa zvakare.
Nyanzvi dzinoti kushandirwa kwemamiriro ekunze kunonyanya kukonzerwa nemabasa anoitwa nevanhu mune zveupfumi hwenyika semumaindastry munenge muchibudiswa hutsi hwakawanda uye kushandiswa kwemarasha. Zvimwe zvinokonzerwa kushandika kwemamiriro ekunze kutemwa kwemiti. Mumwe anoshanda munyaya dzezvekushanduka kwemamiriro ekunze vaSidney Chisi vesangano reRaina Trust vanoti vakaremara havasi kupinzwa muzvirongwa zvekurwisa dambudziko iri.
Tinokwanisa kuunganidza zvinhu zvakawanda asi nenyaya dzecorruption zvimwe zvona hazvisvike kune vanhu ivavo vanenge vari varwere asi vanhu vanenge vaunganidza mari muzita revanhu vane hurema.
Mudzidzi wepachikoro cheUniversity of Zimbabwe chinoona nezvenjodzi kana kuti risk and disaster management Muzvare Faith Zvomuya vanofamba nevochi yevanoti
zvakanyanyokosha chinofanira kuti chiitwe kuti vabatsirike munguva yemafashama nemamwe madisasters angangodaro akonzereswa neclimate change idisaster education kuvaiko kudzidziswa nezvemadisasters.
Vanomirira vakaremara munyika kuAfrican Union vanyasha nhau vanoti hurumende inofanira kupinza vakaremara muzvirongwa zvayo zvekurwisa kushanduka kwemamiriro ekunze.
Vanofanira kuva nemapolisi zano
encourage hurumende yedu madepartments ose anoona nezvema droughts nezvema cyclones nezve climate change vamirire kunze kuti information ngasvike kune vese vakare mara.
Mukuru webazi rinoona nezvekubatsira vanhu munguva dzenjodzi recivil protection unit vari munyori mukuru mubazi regurukota remasvingo vaadmopa zvakavambwa vanoti mutemo wehurumende ndewekuti hapana anofanira kusaririra kumashure.
Pamusoro pezvo tine food distribution mitigation strategy yetinovata mu second blitz tichinotenderera tichiona kuti vanhu vari kupiwa sei, vari kupuwa zvine mwerere, vari kubatwa sei. Tiri kusangana nevanhu vakasiyana siyana kusanganisira nevane hurema.
Gore rino mhemberero dzeclimate week dziri kuitwa pari zvino kumuzinda weUnited Nations muNew York kumucheto wemusangano wevatungamiriri wenyika weGeneral Assembly. Urongwa uhu hwakatanga musi 22 Gunyana uchipera musi 29 mwedzi uno. Pane zvirongwa zvinodarika mazana matanhatu zviri kuitwa kumuNew York nemasangano akazvimirira oga, hurumende nevamwe. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanorwira kodzero dzevanhu veAmnesty International vaburitsa ongororo yavakaita muKenya vakati vanhu vanenge vachiratidzira murunyararo havafaniri kupfurwa nemapurisa. Mapurisa emunyika iyi ari kupomerwa mhosva yekupfuura nekuuraya vanhu makumi mashanu vairatidzira muna Chikumi vachiti vainge vasiri kufara nemamiriro ezveupfumi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita mitambo yekusetsa vanhu, Lenmo Jonasi neZuro akatora chidano chechishanu mumakwikwi emafinals eAmerica's Got Talent kana kuti AGT season 19. Jonasi akakundwa nemuimbi wekuIndiana muno muAmerica Richard Goodell uyo akawana mari inosvika miriyoni imwe chete yemadhora. Jonasi asvika munyika nhasi umo ari kutarisirwa kunge ari pagungano revanoita zvekusetsa vanhu reShoko Comedy Night muHarare. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvemitambo nekusetsa vanhu muAmerica, Alfred Kainga, audza Marvelous Mutanganya uye weStudio 7 kuti ari kufara nezvakaitwa naJonasi kumakwikwi aya.
Tinoti makorokoto makuru chaiyo chaiyo, zvinhu zvinoshamisa, zvinhu zvinofadza zvaakaita kutopinda mutop 5 imomo. Ibasa huru raakatobata rekutosimudzira nyika yedu yeZimbabwe, saka ndinofara nazvo chaizvo.
Zviri nyore here kuita basa irori rekusetsa vanhu?
Vanhu havanyatsozvinzwisise kuti ritori basa hombe chairo chairo, nekuti tiri kutaura kusetsa vanhu nerimwe rudzi, handiti rudzi rwechirungu. Saka kuti tinyatsonzwisisa culture yavo, tinyatsovasetsa, chiri chihombe, chinhu chisingatarisirwe pasi. Saka akatogona zvinoshamisa ipo paya.
Tiri kuona kuti pari zvino asvika kuZimbabwe uyezve achange ari paShoko Festival mangwana. Muchaona achitambirwa sei semaonero enyu?
Ipapo handisi kunyatsoziva kuti achatambirwa sei, nekuti vamwe vari kuZimbabwe, vamwe vari kumufarira, vamwe vari kumushoropodza. Asi ini ndinoona kunge vaya vari kushoropodza havasi kunyatsonzwisisa kuti maarts kusekesa vanhu. So pane zvimwe zvinhu zvinogona kutaurika zvamunenge muchifunga kuti zviri kushoresa nyika, asi kungori kusekesa vanhu. Hapana chinhu chakaipa chandakaona chaakaita, saka naka ndinovimba vachamugamuchira zvakanaka.
Mungamupa mazwi eshingizo api?
Ngaaramba ainacho, ngaaramba achichimhanya chinhu ichi, nekuti atoratidza kuti atochigona. Vari kumufarira kune nyika dzakawanda muno muAmerica nekune dzimwe nyika dzakadaro, vakatogamuchira komedi yake vakaifarira. Saka ngaaramba achimhanyisa akadaro, nekuti ari kutaura nyaya yake yeupenyu hwake nemaonero ake. Saka hatisingamushoropodze kuti wazoitaurirei wakadaro, nekuti ndo maonero ake enyaya yake nekukura kwaakaita.
Tinoonawo kuti imi munoita zvekusetsa vanhu, mune zvirongwa zvipi zvamakatarisana nazvo pari zvino?
Iye zvino ndiri kugadzirira kufilma special. Pakupera kwegore tinenge tarekodha special ne one of the big networks emuno muAmerica. Ndisati ndakubvumidzwa kutaura kuti network ipi, but ichange iri network guru chayo saka ndoro zvatiri kuronga pazvi.
Vamwe vangati zvinobhadhara here zvekusetsa vanizvi?
Unoziya basa rediri haupindi uchiti unoda kubhadharwa. Haupindi uchiti unoda kutsvaga mari yakawanda. Asi ukaramba wakachibata ukachigona zvinobhadhara chaizvo. Mungangofonera kana mai vangu vanokudzai kuti ndikutengetwai.
Tinoona kuti manga mutori nemimwe mitambo yamurikubva kwairi. Mamurikubva kupi?
Tikutobva kuSeattle, Washington izvezvi. Ndokwatanga tiri tibata basa tiri ikoko. Saka izvo tambodzoka kumba tombozorora. Asi weekend ino tinenge tichirova futi zvakare tiri muno muDallas, Texas.
Vamwe vangada kuzoti makatanga sei zvekuda kusetsa vanizvi?
Ini ndingati ndakazvitanga ndiri kuchikoro chaiko kuPrince Edward tichingosekesa vanhu, but hatina kumbobvira taziva kuti chinhu chatingazokwanisa kuita kutoraramisa muri neupenyu. But pandakazouya kuno back kuma 2000 ndo pandakaonawo kuti inga chitori chinhu chandinokwanisa kuita, vanhu vachitoseka ndo kutotanga kwandakaita. Saka ini ndakauya kuno 2000 asi ndakazotanga kuita basa iri 2005.
Vanenge vachida kuona mabasa amuri kuita vanoawana papi?
Vanogona kuti follow up masocial media pages pedu. Masocial media pages angu ese akafanana mazita paTikTok, paInstagram, paFacebook nepaTwitter. Yaakunzi X mazivano vanongondiona vanongotaipa kuti Alfred Kainga. Rinobva rabuda vanobva vandiwana.
Alfred Kainga achitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 ari kuTexas muno muAmerica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Munyika munonga murege kunyaya yekungovedza politics pose pose. Tana mapolitical prices mumashops. Tine mapolitical compartments anogadzikwa namapolitician edu zvatanda zvinana youth, women chakuti chakuti, war veterans, zvikazodi zvikadi, zvose zvazvibetseri. Chine basa ndechokuita kuti nyika iraniwe on merit. Munhu anokwanisa kuita chinhu nyangwe ane 99 years rega aite chinhu, musangogadzira zvimacompartments zvisina zvinobetsera nyika, zvisina kwazvinoendesa nyika.
Madzisha ari kupiwa mota nhasi nehurumende, iyo nyika yakaora zvayakaita izvi madzisha achipiwa dzimotikari. Izvo zvinongova pachina kuti hurumende mari inenge iinayo asi inoda kushandiswa mumadhira akaora. Ini vari vanhu vane chido nenyika yavo zvakainaka naka, vangadai zvezvizvi dzimwe mari dzavanodai kutambisa dzingadai dzichiswa muzvipatara mishonga, vanhu vachirapwawo vachirarama, kwete zvekuti vanhu vanoswera kufira muzvipatara nezvimwe zvirwere zvisingaurayi. Nyika ichinzi haina mishonga asi mota dzichingotengwa dzichipiwa vanhu, vana chivhai vachizowanikwa vaine ma40 million dzakainda, dziri mari dzehuori, munhu wacho asingasungwi, mari dzacho dzisingatorwi, marodhi hatina, maticha haasi kubhadharwa, manesa haasi kubhadharwa. Saka kutonga kwacho kuri papi kana uri kuchivamba uchingotekeshera kudai?
Nyika yedu inenge bhasikiti ratiizirai rinoti uku rinorukwa uku rinorudunuka. Shuwa shuwa mukuru wenyika otlaukwira ndege rekuti aende kusamiti yakakosha kudaro akarinda chituro, anotya kuti akadzoka kubva uko anouya akatorerwa chituro here, anoona chituro chagarwa here. Zvakaoma nyika yedu shuwa, dai Mwari apindira shuwa, nekuti hei tatambura semuno musouth africa chaimo hamuchagariki, mapurisa anogara achinetsa tichiita wakitina gonzo everyday, kumusha kwacho naani hakuna mabasa. Saka zvakaoma hazvo, dai mashoko andotaura hurumende yamanzwa avo shuwa, nekuti hei dai vatibatsira tatambura. Ndotenda.
Pastudio apo makadi tibuditsei pamhepo. Ndidisabhuku mondoro kwanyamweda kuno. Manyanya ana mavhaza pasisi paredhiyo. CBC ana mavhaza, studio ana mavhaza. Chinjai maitiro kumana.
Masora sei pastudio pano. Mono wangu ngoti vanhu vekuMozambique ngavarapiwe zvakasununguka munyika yekwedu yeZimbabwe. Nesuwo tinorapiwawo vanhu vakasununguka patiri munyika yeSouth Africa munomu vanotirapa. Saka musatombofunga zvemushonga kuti inopera, vanhu ngavarapwe chete.
Baba wevanhu, baba chinogurei. Chandinokumbirisa ngatisvinurei varume. Upfumi hwaakungoshandiswa, makaona mazuva emaelection majaji vakanga vachipuwa motikari nedzimba, vamunangagwa vari kungopa vanhu zvinhu maringe nekuda kutsvaga utsigiro kusapotwa. Madzimambo vari kubhadharirwa kusapota vamunangagwa. Hakuna mambo unotungamira tsika dzechiwanhu unogamuchira zvinhu zvesimende, zvinhu zvechirungu zvakaita sezvizvizvi. Madzimambo mazhinji kana kutonga kwacho ungachitonga here? Ungatonga uchiti ZANU-PF iri kushaisha ndiani? Ungatonga uchiti munangagwa uri kushaisha ndiani? Iye achipuwa motikari vachinzi ndiri kukupai motikari. Hatidi kutaura kutaura na chokwadi chipo mazima ambo matengwa, mashanduka, mapanduka, mabamutika ze kaucha, matengwa, mapara ze chwanu.
Izo ifungwa zeva tereri vedu zisine nesu se Studio 7. Musa kanganu uterera chirongwa chedu che Live Talk apo tirikuendera mberi tichitarisa zviri kubuda ku United Nations General Assembly. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndokusiyamina ntungamiri Nkomo munaudze isindebele.